izvo munozviziva ka kuti democrats kana kuti ruzhinji musha mayo muMDC. MDC ndo musha wekuitwa kwezvinhu zvakanaka, shanduko yakanaka, taita sarudzo dzedu. Congress yamunozoona ichauya musi wa24 kusvika musi wa26 May yakatotanga kare kare, yakatanga nekumabranch. Tine mabranch structures munyika muno 15,300. Tine maward structures over 2,000 akaitawo magungano wamacongress. Tine madistricts of 210 akaitazve macongress awo. Tapinda maprovince atatangopedza, takapedza Bulawayo nezuro madekwana, tichipedza iri province h10 maprovince ese atinawo muno kuti vaite macongresses. Pasarudzo dzose hapashayiki nokuti makwikwis vakawanikwa unenge ari kumashure unombowanikwawo kugunun'una, asi tiri vanawo munhu mumwe chete, tiri vana vanyamunhu. Saka pakutadza kuzivisana nemakwikwi edu harusi ruvengo, ishamwari neshamwari. Ndosaka uchinzi musangano, anosangana hama nehama togadzirisana, toonesana, aenda mberi tongomutsigira, anenge asinawo kubudirira oita kuti abatsire, nokuti hakuna muchato usina muperekedzo. Achingomuperekedza zviri kuti hanawo musi wake wachachata, musi waanozochatawo achadawo ari kuchata nhasi kuti ave muperekedzo. Saka kungodzidzisana kuti demokrasi kudikwa nevanhu, asi kuti udikwe nevanhu unofanira kunge uchidika. Vazhinji vanongoda kuva muchigamo asi vasingadikwi. Ndo rimwe dambudziko rokuti munhu anenge ane chidikwa dikwa chokunanzira mate yekuda simba, asi vanhu vasina kukuda. Kana uchida simba tanga wadikwa, nokuti kudanana ndokunonzi kutungamira. Saka tirikufara kuti masarudzo dzedu dzinofamba zvakanaka. Of course hapashayikwe chema kunoitwa pemue pamwe, pane musha wese mukuru semusha wedu weMDC. Ukashayikwa mira haungaiti musha, ukashayikwawo vanoseka haungaiti musha. Musha chikwee, musha inhere. Hazvinongoenderana nekuti pamwe chete tofanira kupukutana misodzi kune vanenge vachichemawo vasiri pavanofungira kuti vanga vachida, vanenge vakabudirirawo vachiziva kuti muchikwee chavo havanyadzisi kana kuseka kana kusotesa vanenge vari kumashure, nokuti hakuna chikweya mumusha. Tose tinofamba pamwe chete.
Mubvunzo wekupedzisira kuva mwari kuti sei vachamisa vari kuenda kusarudzwa vanhu uku, hazvizoite here kuti vamwe vavhunduke vhundike?
Kune angavhunduka mutungamiri wake. Vachamisa vavabhinye, vachamisa vavadusura here, vachamisa vazanupf here? Imi mofanira kuziva kuti chiitikwa checongress hachina kutanga nhasi. Tava macongress yechishanu, inonzi 5th congress. Yokutanga yakanga iriko mukutanga kwemisana 1999. Vatsvangira ndo vakanga vari president pa 4 congresses dzatapfuura. Indangoita president pane h5 ndakapedza bachirawo. Munozviziva imi kuti paitosvika pakuti vatsvangirai ndo vaitozopedzisira vakuita accreditation, zvinhu vaita manyamamberi nerongo, nokuti mutungamiri ndiye anenge achiteererwa nemapoka akasiyana siyana kana kuti vanenge vachikupidzana vakasiyana siyana. Mutiri kuzivati kwamutare patati nepana navamuonzora muna 2014 vatsvangirai ndo vakatozopedzisira vaita accreditation ichiri organizing secretary paya vachinetsa nyaya dzemastructure. Vatsvangirai vakapedzisira vaita preside over election nenomination yakazopawa muonzora chikamu chekuti vaite secretary general mushure mekunge ndasarudzwa munyika kune mamwe maprovinsi akasiyana siyana. Saka hachisi chitsva, inotova chinhu chiri mutemblete yedu yebumbiro remusangano kuti vatungamiri vese vanofanira kunge vachienda kumaprovinsial congress kunorakidza vanobva kunzvimbo dzakasiyana kuti vari kutsigirawo zvinoitwawo kumagrassroots kana zvinoitwawo nevatungamiri vari kuzasi.